Danho rekanzuru iri rinotevera zvichemo zvevagari vemumusha weWarren Park zvekuti kanzuru pachayo ichishanda nemamwe makambani vari kuchera ivhu vachisiya makomba akadzika izvo zvave kuisa upenyu hwevagari munjodzi. Mumwe mugari anogara pedyo nepari kucherwa ivhu iri kana kuti gravel asina kuda kudomwa nezita rake anotiwo vakuvana neguruva rinobva panocherwa ivhu iri.
Anoya nacheno kurwanzi kunyora tsamba kuti ndanga ndiri pano zvondaenza matv nemaredio tanzwa kutambudzika ndichingogadzirisa because anenge achipindirwa nedust mui mukati muyemuya.
Izvi zvatsigirwa nemumiriri weWarren Park muNational Assembly vaShakespeare Hamauswa veMDC Alliance avo vati kanzuru pamwe nemakambani ainoshanda nawo iri kungochera ivhu pasina urongwa hwekugadzirisa nzvimbo idzi.
Vari kusiya makomba ichokwadi, mamwe acho anogona kutotyisa kuti vanhu vanogona kufiramo, anogona kuzoita mvura inotanga kuzonge yakuberekera zvinhu zvakaita sana mosquito nezvimwe zvakadaro. Uye pavanochera vanoita kuti vanosekesa ivhu rinozotakurwa kana mhepo yauya, poita dutu rinoisa guruva mudzimba dzevanhu vari kuWarren Park.
Asi mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti vari kugadzirisa dambudziko iri.
Tiri kutsvaga vatinoti pachirungu mining consultant auye atibatsire kuti makomba ariko akacherwa tingamadzosera sei kuti nzvimbo idzokere zvayakanga yakaita. Atinoti pachirungu land reclamation. So nekuti kwese kuchacherwa mangwana kukuenda kumberi kunge kuchizoti munhu wese anenge achipinda ipapo achiita land reclamation kuti nzvimbo idzokere payakanga iri, uyezve tisakonzerese pollution iyo inova iri kuchemedza vagari vemuWarren Park nekuti vari kuchema nenyaya ye dust kumba kuWarren Park.
Asi vaHamauswa vaudza Studio 7 kuti zviri kudakitwa nekanzuru ndizvo zvaingadai yakaita pasati patanga kucherwa ivhu iri muWarren Park.
Vari kuita zvinhu zvavakanga vachifanira kunge vakaita pakutanga. Pekutanga vekanzuru vaifanira kuita inonzi Environmental Impact Assessment. Environmental Impact Assessment ndo inoitwa vanhu vachipachitariswa neivavo nenyanzvi dzavanoreva idzodzo dzichiongorora kuti zvino pamakuda kuchera imi muchange muchikanganisa environment, muchange muchikanganisa nharaunda, muchakonzera kuti pange paine makomba, muchagadzirisa sei makomba iwayo, muchamavhara sei, muchaita sei ko padasi richange richisumuka richinokanganisa utano hwevanhu.
Kanzura wenzvimbo iyi vatichaona metu vaudza Studio 7 kuti dambudziko iri rave nenguva yakareba uye vakatomboedza kurigadzirisa, asi izvi zvakatora nguva yakareba nekuda kwedambudziko rekudzingwa kana kumiswa mabasa kuri kuitwa vakuru vakuru mukanzuru yeHarare.
The other issue yanga iripo ndeyekuti ndakange proposa back then kuti kotadiri isusu kuti madhamu ese tikandoadhambira mupi imomo, and was advised kuti ema haibvume izvozvo. Saka proper landfill inofanirwa kuitwa panhu ipapo yakataurwa kuti inofanirwa kunge iri prescribed nechi neema.
VaHamauswa vaudza Studio 7 kuti vagari vemuWarren Park vari kushushikana zvikuru nezviri kuitika mumusha wavo uye vari mushishi rekunyora gwaro rezvichemo zvekuendesa kuparamende kuti komiti inoona nezvezviwanikwa nenharaunda iongorore zviri kuitika muWarren Park. Vachideme vaudza Studio 7 kuti kanzuru nemamwe makambani ari kugadzira migwagwa muguta vari kutora ivhu kuWarren Park uye vati kanzuru yavo inoda kuti nharaunda iyi isare yakanaka, makomba ovharwa kuitira kuti vasapinde munjodzi. Vachideme vati nyanzvi dzavari kutsvaga dzichavaudza kuti vogadzirisa dambudziko rekuWarren Park sei, uyewo vati vachatevedzawo zvinodiwa nebazi reEnvironmental Management Agency. Mutauriri weema Amai Amukela Sidange vaudza Studio 7 kuti nyaya yekuWarren Park yave nenguva yakareba uye vakatotaura nekanzuru yeHarare pamusoro payo, uyewo kanzuru iyi yave neurongwa hwekuti ichaigadzirisa sei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.